great week ahead.
Ni akanaka wa kereri kino sangana zakare mangwana ni anasi kuti mkuu chika 2.7 gumiguru October 2021 ma kacherera ku studio 7 nepenyuro yenye ya dirikitika muzimbabwe za muno piwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Chenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanuno Kawande ndiri mu Washington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuguro yakasangana nenhuma yeUnited Nations amai Alena Johan. Bato rezanPF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. Mapurisa anosunga makumi mana evaimbove varwi vehondo yerusununguko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano akazvimirira ari pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Human Rights NGO Forum akasangana nemuvhuro nenhuma yeUnited Nations iri munyika amai Alena Johan avo vari munyika kuongorora kuti zvirango zviri kukanganisa zvakadini upenyu hwevanhu. Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vanoti vakasvitsawo kuna amai Johan gwaro ravo rinoratidza maonero avo panyaya yezvirango izvi. Vanoti gwaro ravo rakanyanya kunangana nenyaya dzekodzero dzevanhu uori uye kumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu mune zvematongero enyika. Dr. Kika vanoti nyaya yezvirango haifanirwe kutariswa iri yoga asi kuti itariswe maringe nekodzero dzevanhu, kuteverwa kwebumbiro remutemo pamwe neuori. Amai Johan vari kutarisirwa kupeta rwendo rwavo nemusi wechina svondo rino. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Kika.
Yes, takavaona musi wa 25 October kumaofisi eUN. Takaita hurukuro navo takavaonesa maonero atinoita restricted measures semasangano akazvimirira oga. Takava nehurukuro inoita awa imwe chete. Asi tisati tasangana navo takange tavapawo maonero edu munyorwa sekukumbira kwavakaita musi wa 12 October. Asi tinotenda kuti vakaona zvikare mamwe masangano asiri isu, nekuti tinoziviswa kuti pakange pane magroups akatisiyanei emasangano akazvimirira oga anga ari kuvaona.
Imi zvii zvamakavapa?
Isusu takavapa maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures muZimbabwe, asi semasangano anofokasa nenyaya dzekodzero dzevanhu tainyanya kutarisa mabatirwo anoitwa vanhu kodzero dzavo muZimbabwe. Taitarisa nyaya dzakaita semasingo ekuisa rights violations, taitarisa zvekare nyaya dzecorruption nemakanganisiro adzinoita kodzero dzevanhu kana kuti vanhu vaenjoye kodzero dzavo zvisiri. Saka maonero atinoita nyaya yemarestrictive measures isusu ndeyekuti haina kumira iri yoga. Inofanira kutariswa maringe nekodzero dzevanhu, maringe nenyaya dzerule of law muZimbabwe, maringe nenyaya dzecorruption. Ndokuti tinyatsokunzwisisa nyaya yacho zvizere. Saka isu takavapawo maonero atinoita tichienderana nebasa ratinoita nezvinhu zvatinosangana nazvo tichidhokumenta zuva nezuva.
Vakawanda vandauziva kuti imi panyaya yezvirango izvozvo mumire papi?
Isu nyaya yedu ndeyekuti hurumende inofanira kutevedzera nekuremekedza kodzero dzevanhu. Hurumende ikaremekedza kodzero dzevanhu, ikaremekedza rule of law, ikaremekedza bumbiro remutemo redu, handione tine maproblems atinosangana nawo. Maonero edu ndeyekuti masanctions aripa zvizvarwa zveZimbabwe inine masanctions anobva kuhurumende yedu mabatirwo atinoitwa nehurumende yedu corruption inova inoita kuti tipirwe upfumi hwedu sevanhu ndoo masanctions anokanganisa inineni nezvizvarwa zveZimbabwe tisingatarise vashoma vari muhurumende vakapiwa matargeted sanctions kana zvinhu zvakadaro saka isu maonero edu ndeyekuti hurumende inofanira ku respecta nekuremekedza kodzero dzevanhu nemutemo wenyika tikadaro zvizhinji zvinofamba zvakanaka
pane vamwe vari kupomerawo sangano renyu reZimbabwe Human Rights NGO Forum pamwe chete nemasangano amunomirira kuti muri kurwisa kuti zvirango zvisabviswa munoti
hatina kushamiswa nekuona mashoko akadaro achibuda muherausi nenyaya yekuti position yehurumende yakatarisa maNGOs tinoiziva tese hurumende yedu hurumende isinganyanyi kufarira masangano akazvimirira oga nenyaya yekuti tinonongedza pavanenge vachikanganisa isu gwaro ratakapa kuna special rapotoa harina nyaya yekuti tiri kuti masanctions kana kuti zvirango zveupfumi ngazvirambe zviripo asi kana munhu achiverenga gwaro ane chinangwa anosarudza zvaari kuda kutora ipapo
mukuru wezimbabwe Human Rights NGO Forum Dr. Musa Kika vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7 Bato riri kutonga reZANU PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore wegumi nepfumbamwe nemusangano mukuru wePolitbureau muHarare. Musangano uyu uri kuuya apo mubato iri muine kunetsana zvikuru zvakonzerwa nekurwira zvigaro musarudzo dzematunhu. Mukuzeya nezvemusangano uyu Blessing Zulu weStudio 7 abata vakafanobata chigaro chemutauriri webato iri vaMike Bima.
Conference yedu inotanga nePolitbureau meeting inoitirwa kuHarare musi wechina koitwa Central Committee meeting inoitirwa muHarare zvekare paZANU PF headquarters ipapo pane pamboitirwa musangano wechitatu. China tapedza musangano uyu vanofamba vanotanga kufamba kuenda kumacenters avanoenda Politburo ichange iri kumain center kuchaitirwa the main deliberations kubindura Mashonaland Central anozotanga neFriday.
Misangano yese iri kuitirwa kubindura here?
Vamwe vese vanozoenda kuma provincial centers kune kuchiitwa this conference virtually. So musi weThursday ndo panotanga conference in full swing kwapera ma two meetings andataura ePolitbureau neCentral Committee kozoita ma deliberations anozoitwa musi wechina achibva kucenter kubindura achiprogramiwa achinenge achiitwa virtually in other centers. So there will be day one on Friday, day two on Saturday, ndo panopera conference yedu ne Saturday ichipedzisirwa ya first secretary of the party and president Comrade Mnangagwa. Then musi wesvondo ma delegates wherever they are vane vopararira vachienda back to their bases ndo mafambiro azvichaita.
Asi tinomboona musangano uyu uchiitwa muna zvita sei vava kuitwa muna gumi guru munomu
nguva dzese taiita muna na December asi my experience yedu so far yaiva yakuti ma biggest challenge yataata kuita kumaconference ese yaiva yemvura inenge yawanda muna zvita kwaiita madhaka kwaiita kunyura kwaiita maproblems akawanda zvokuti conference dzaifamba hadzo asi dzichivhiringidzwa nenyaya yemvura saka rwendo runo takafunga kuti ngatichiswededza kuno kuna October kuti hongu kungava kwakuna asi ndokungainei isati yowanza.
Tichitarisa iyo misangano yepagore yakakosha zvakadii kubato renyu reZANU PF?
yakakosha in the sense yokuti to begin with gungano regareka munoda nguva yamunombosangana nguva pagore vatungamiri vane vachimhanya vachienda kunzvimbo dzakawanda tine maprograms ane ariko asi once a year tinoda kusangana to take stock of the year kuti afamba sei in terms of the party, in terms of the government. Iri nguva zvikare yekuti titarise mberi kwatiri kuenda in terms of the party, in terms of the government, and also in terms of all our structures, Women's League, Youth League, War Veterans, and also my department, Musangano, zvatiri kutarisira. Takanangana in aligning ourselves to the theme, and our theme this year is growing the economy towards Vision 2030. So tinenge tichitarisira.
Vakafano bata chigaro chemutauriri weZANU-PF vaMike Dima vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi kuti tinzwe maonero avo pamusangano uyu.
Musangano weZANU-PF uri kuitwa takatarisana nezvakawanda zviri kunoita mubato iri mukatarira muchaona kuti mukati mebato reZANU-PF mune kupokana nokupikisana kwakati kurei kudarika zvisati zvambonyanya kuitika kunyanya sei takatarisana munguva yapo Zimbabwe yakawana kuzvitonga kuzere kana kuti rusununguko kusvika pari nhasi.
Semaonera amuri kuzviita, chii chiri kupa kuti vanhu vanetsani mubato? Tataura navabima vari kutiwo inyaya kuti vanhu vari kudawo zvigaro zvepasi asi kumusoro uko hakuna kunetsana kuvatungamiri.
Handifungiso kudaro. Zvinoitika pasi zvinoratidza zviri kuitika pamusoro. Mukatarira muchaona kuti ivavo vari pamusoro ndo vane atingati maindres ari pasi vanenge vachida kuti zvigaro zvavo zviitwe secured. Saka vanenge vachidawo kuti vaise vatingati vanovatsigirawo pazvigaro zvepasi kuti zvirambe zvichingofamba zvakadaro daro kuti pavanozosvikawo pasarudzo dzine chokuita nezvigaro zviri pamusoro vanenge vane vatsigiri.
Tichitarisawo zviri kutaurwa nebato iri riri kuti dingindira ndirakanangana nekusimbisa upfumi hwenyika, zvinokwanisika kuita here tichitarisa mamiriro akaita zvino?
Zvinokwanisika kuitika kuti upfumi hwenyika huvandudzike kana bedzi bato reZANU-PF raita zvikuru chaizvo chaizvo mukurwisa nyaya youori, mukurwisa nyaya dzekuti vanhu vane masimba vamwe vane kukara kukuru kana takabviswa uori nokukara ikoko upfumi hunogona kuita zvekuti huvandudzike. Uyezve takatarisana naizvozvo zvinodavo kuti ZANU-PF ichisiya maitiro akare ipinde mumaitiro echizvino zvino. Maitiro ekare ndeyekuti munoda kuti upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzasara. Zvoda kutivo upfumi hwenyika hufambiswe nenzira dzazvino. Mukatarira munyika muno muchaona kuti tiri shure zvikuru kwazvo. Zvimwe zvetinoti zvikuru zvinhu zvaisana kunge zvakaitika makore akawanda apfuura.
Mungatsanangura ipapo here?
Makatarisa, ndichakatarisana somuenzaniso nenyaya dzemugwagwa. Izvozvi tiri kutendera kuti tiri kugadzira mugwagwa. Zvetiri kutendera zvimwe zvacho kuvhara makomba. Zvimwe zvetiri kutendera futi kugadzira mugwagwa. Takatarisana nemigwagwa yedu iyi. Hatisi kugadzira migwagwa yava kutariswavo mazuva ano. Mukaenda kunana South Africa, mukaenda kunana Namibia nekunana Botswana, vava kugadzira madual carriage way, asi isusu tichiri kumashure.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vari mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. mapurisa akasunga nezuro ndokuchengetedza vaimbove varwi muhondo yari svinunguko makumi mana zvichitevera kuratidzira kwavakaita muHarare. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vavarwiri vehondo yerusununguko vanodarika makumi mana vakasungwa nemapurisa nezuro apo vakaungana kunze kweAfrica Unit Square vachida kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kumahofisi emutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vakasungwa vakanga vachiri mumaoko emapurisa uye hapana kujeka kuti vari kupomerwa mhosva dzipi. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti ichokwadi kuti vaimbo vavarwiri verusununguko vakanga vakachengetedzwa paHarare Central, vamwe vari kuHighlands Police Station, vamwe vari kuRoadsville Police Station. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakaudza Studio 7 nezuro manheru kuti vakanga vasati vapirwa nyaya iyi nemukuru wemapurisa mudunhu reHarare. Ukuwo sachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaChris Mutsangwa vakaudza Studio 7 kuti sitaure negurukota rinomirira vaimbo vavarwiri verusununguko amai Opa Muchinguri Kashiri avo takatadza kubata panhare mbozha yavo. Munyori wevaimbo vavarwiri verusununguko muZANPF vaDouglas Maia vakaudza Studio 7 nezuro kuti vanoda kutaura nemunhu wavari kuona vachiti havavimbi nekupa mashoko avo parunhare. Vakanga vachitungamirira vaimbo vavarwiri verusununguko ava amai Shorai Nyamangari vakati vakanga vachida kuendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiriri wenyika nekuti mari dzemudya ndigere dzavanotambira ishoma. Amai Nyamangari vakati vari kuwana madhora zviuru gumi nezvina pamwedzi.
Kunotumirwa polisi chete. Mawa veterans akasunungura nyika vanotumirwa polisi. Endi veabva zvisikisi petaama taamaitiwa inafisi. Hatisi kuda violence, hatisi kuda chiita kuendesa petition yedu. Endi then vanhoramba kuti aiva imimi hamuyedu nepolisi. Why? Petitioni dzizvozvo zvemagrivhensi dzedizvo. Ndokuti tiri kudawa kuwedzerwa mari, minda hatina kupirwa, dzimba dziri munhingi, musatari instrument muMKMA veterans, hatina kupirwa, minda hatina kupirwa, nhingi medication yana comrade light wakaremara, hapana, makaona comrade light wakaibva wapo wasina makumbo kuhero kwete.
VaMaxwell Chinogurei vakatiwo zvavakaendera kuhondo zvekuti mwana wese weZimbabwe ava neupenyu hwakanaka zvisi kuzadzikiswa, vachitiwo vanhu vashoma shoma ndivo vari kudya vachiguta vazhinji vachinonga svosve nemuromo.
Iwo mutemo unongozi mutemo, mutemo, mutemo. Patakaenda kuhondo mutemo taatisingaone, wanga uri kuti mutemo wacho. Nguva isisu tatiuya manji takuda kutedzera nemazvo but hatini kuti makutisunga, makuda kuti tisataure kodzero dzedu zvinobatsire chi. Takaitorawo nyika iyi kuti tidye tese, vamwe tikumbonzwa mukukwira ndege nguva nenguva, mari yehora isisu vamwe tiri kutaura ine zvirema panapa. Takasiya tichida kunosunungura mhomho yese yemumuZimbabwe but hatii ko zvinhu zvavakutoona panenge tii tiri kutotaa madhodhisi. Zvinotifadza here isisi kurama kwetu? Zvikoro zvataurwa hapana chatiri kuwana, zvinongotaurwa pamuromo papuratira vanhu.
Vanhu ava havana kukwanisa kuendesa zvinyunyuto zvavo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa sezvo vakazobatwa nemapurisa vasati vaita izvi. Uye muAfrica Unit Square mavaifanirwa kusangana maiwo makavharwa nemapurisa uye vanhu vachirambidzwa kupfuura nemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu umwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu makumi matatu nevatanhatu 36 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana matanhatu ane makumi manomwe nevana 4674 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru zana rine makumi matatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi maviri nevana 132,000 724 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemazana manomwe ane makumi maviri nevana 3,281,724 vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu ane makumi mashanu nezvitanhatu zvine mazana manomwe ane makumi maviri nemumwe 2,556,721 hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Munewsday hurumende inokwikwidza nyaya yakaendeswa kudare repamusoro reHigh Court nevanorwira kodzero dzevana yekuti kereke yeJohan Marange Apostolic Church ibanikidzwe kutanga chirongwa chekurwisa mukereke iyi kuroorwa kwevanasikana vasati vabva zera. Munewsday makare Zimbabwe Electoral Commission inoti hurumende ndiyo iri kunonotsa kuitwa kwesarudzo dzemabyelections asi mutevedzeri wegurukota rezveutano vajohn mangwiro vanoti bazi ravo harinei nekutadza kwezimbabwe electoral commission kukokera sarudzo idzi. Muparamende nemusenate mune zvigaro makumi maviri nezvisere zvisina vamiriri mushure mekudzingwa kwevamiriri ava nebato remdct rinotungamirwa navadouglas monzora. Munewzimbabwe.com vakambomiswa basa sameya veguta reHarare vajacob mafune vanoda kuti mutongi wenyaya yavo majestrate ngoni nduna vabviswe pachigaro chekutonga mhosva youori yavari kupomerwa vachiti vanduna havagoni kutonga vasina kwavakarerekera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndirozo zvangu toda kuti kuzwa kukusika nemukona namukoma wanga vanonzi vadima vanotaura zvavo zvisina nematuro vanoti kaaitira tira kugadzira 5 million votes vanova vazimbabwe vavhotere zanupiefu vanovavhotera ngeri kuti kudini chii chavagadzira zimbabwe for 40 years zvichitonga vanhu musavabatiswa ngevana vanodya muchiguta vanoda kuvaona kuti 5 million vanhu vanovavhotera zvimbuya musabatiswa mopuwa zvimagwere mopuwa zvi kubwa zvimazambi yamotikai pamberezina fefu iyeyi zanupiefu mari hakuna chikoro hakuna ticha haahori mupurisa wacho naahori izvi musoja wako naahori izvi nesa haahori motikwanzi tinoona zvinhu zvakanaka zvinoita zanupiefu ndezvivi zvo zvakanaka zvatinoona zvavo zvamunoita zanupiefu mari hatina futi kuzimbabwe vabima muzvibatemu saka razvemabasa kukwatisa vanhu ndi munoguta chete isi tichifa nenzara vanhu vote for change not vote for zanupiefu vote for a change in zimbabwe.
Maswera sei maswera sei zvizvarwa zvezimbabwe nive voa amurikuita basa guru kwazvo rokutipa nhau dzisina kwatakarerekera regai taure ndichidai kuti zvirango zviri kutaurwa neisadhaki sadhaki inonyadzisa zvikuru kwazvo pari kupondwa vana vezimbabwe sana chamisa vakaposwa kuuraya zvinhu zvavataura havamboni vakaramba vakanyarara vanhu vezimbabwe vachiurayiwa kubva kusva munanga vachingopinda mupaa zvinhu zvavanhu varingouraya vanhu vachirwa vanhu sadhaka itauri kana anything zvirango zvipi zviri kutaura izvozvo kuda kungoti ana munanga vakakwanisa kunge vachienda vachinoziva mari kunze kwenyika nokunoviga mari dzevana vezimbabwe kunze kwenyika pasi nepfunga dzisadhakisana takwe idzodzo
mangwanani mangwanani akanaka pasi nese ne batere ne basamara ndi Pakistan andangu taura panya yai shirangu sikubeta adaya shirangu zasibona adaya zangu wenzepa kusule kwa mkikastisho isla kuwa ose akabaru sumuko awoze kubangu kusano zidiwa kitu kondi ya pasi yao asa wa nilune chukwa adine kuda kukuchi wano zidiwa kuchi inye uvo rungo tatika pangaru wani kwa marga chisi sika kutile kumazishe mazishe ajia shani baba asa hao sisi ita kilimika emu zimbabu kuto zichete uvoro mungo yu kwa kete saka zimbabu kuzikuwe masanki inano pera kana pasi na shukuru kuzikuwa kumunga kuzikuwa pera na jenda kukipano papendula.
Pa Studio 7 apo mukomata anonoka wande mamuka sei zitara ngudito ashmo hove ndiri muzimbabwe kugrindeyo Harare inini mukomata anonoka wande andina kufara nhasi ndiwa 26 October 2021 neka songa kasonga muri kuridza kamaridza pachirongwa chengo yedu ateriri kutaura mpfungwa dzedu aiwa tidzoserembira dzedu mukomata anonoka todambira dzedu kuti ndo dzinonyatso kuti munhu kana achitaura anonyatso kunzwika zvaari kutaura ichi chamaita nhasi hatichide.
Magadi West Studio 7 washamararo set ndinokukwazvai inon Samson Mpando ndiri kugara ndiri kuSouth Africa nenyaya yeikonomi iri kuZimbabwe kumusha kwedu ndoda kutaura kuti vanhu wezano havanyari ende havadzidzi chidzidzo kuti izvo ndo ari kuuraya ikonomi yenyika saka zvavo zvekuita masanctions ndakura nyika anga asane nayo nyaya iyoyo atidi kuzviwa vakazourayira ikonomi yavo oga ende yakadzaura isu mainnocent people saka izvozvo ngavanyarare nyaya yemasanctions ende uyezve ndiva kutaura nezvekuti yosadak nhasi inoida kumacha nechimachira maeuropean countries kasi havadi kuimachira kuti waunze economy back to Zimbabwe kuti wana vagare zvakanaka havaizvikwanisi izvozvo vanhu vese vaingosupporta kuti mavhoti they are free and fair wese wesadhaki but now vari kumachira kuti hanzi masanctions abviswa ngavanyara izvozvo ngavanyarara.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Muchungamiri weAmerica vaJoe Biden vakadoma nhengo mbiri dzebato rinopikisa reRepublican Party kuti dzive vamiriri veAmerica kunze kwenyika. Vaviri ava ndevaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate vaJeff Flake naamai Cindy McCain mudzimai wemushakabvu uye vaimbove mumiriri wedunhu reArizona muSenate yeAmerica vaJohn McCain. Nezuro chipiri dare reSenate rakavhota richipa mvumo kuti vaviri ava vapihwe mabasa awa. VaJeff Flake vachave mumiriri weAmerica kuTurkey ukuwo amai Cindy McCain vachimirira America kuUnited Nations Agencies for Food and Agriculture. Vaviri ava vakatsigira vaBiden pavakange vachikwikwidzira kuva mutungamiri weAmerica muna 2020. VaFlake navaJohn McCain vaigara vachitsoropodzwa nevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Panguva imwe chete iyi dare reSenate rakabvumawo kuti chirikadzi yevaimbomirira dunhu reMassachusetts muSenate yeAmerica vaEdward Kennedy amai Victoria Reggie Kennedy vave mumiriri weAmerica kuAustria ukuwo vaimbomirira dunhu reNew Mexico mudare reSenate vaTom Udall vakabvumwa kuti vamirire America kuNew Zealand. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Human Rights NGO Forum nemuvhuro yakasangana nenhumwa yeUnited Nations amai Alena Dohan. Bato reZANU-PF riri kutarisirwa nhasi kutanga musangano waro wepagore. mapurisa anosunga makumi mana eva mbuwe varuye muhondo yeri sununguko tashwika kumagumo echoro mga chedi cha nasi iva inesu zakare maneru anasi apo tichukupaje zime na dini njini chani unakawande njiri Washington DC ndichiti mosula zakanaka.